Ari mudiki mwana noda kudzidza Ari pakatipe vamwe hoyo woziva Hazvina kuipa hamo yambuka maziva 1, 2, 3 zvichiendeka ofarira Upenyu hunonakidza pasina kuzviparira Asi kweta mando kudarika patatarira Kutenda kunoponesa miedzo ichiendeka ruzivo Rupanyika vokuma usataika
Tiva utse Vano gaya kutumari hawa kutwe Vano nyomba vano gaya takatako Zivo ye munyika ina kana diri Mari ye munyika ina kana skiri Vare kungo tenderera kunge viri Vare kungo tika pasi kunge hiri Vare kungo rira rira kunge shiri
Hapana ze kunyika na msoro Kufunga kwetu jesu na wa hapana titoro Kutenge sana mbama zino tozo shika moyo Vanu wakuro wane kuzia je chikoro Funga je kutenda zinu ze kulenga Nyika ya kazara vanu wakutozi venga Kushika kwa ochete zinu zino piwa Jesu we mahara wachajifura kudiwa
See the sun, cause I'm busy chasing dreams like I'm on a run. Life is funny, ain't it? It ain't the picture painted. It gets hard when you struggle, but we gotta make it face up to the sun. Death is not lethal. I know in the eyes of the Father, all equal to the world that we live, and the globe is all changing. A lot of own straying, you gotta keep praying.
Go 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 go. Dini zivo tikwazise moroi. Chimbo mira zvekupuma na uroi. Nehari dzenyu chimbo sendeka matoi. Tarirai joy. Inouya naJesu wakubata chidya waimbobata besu kutsva kwendebvu munodzimurana asi nei muchiku